Jamhuri ya Zimbabwe.
Ningabe lichone njani namhlanje olamukela ku Studio 7 ngenjabulo. Yimi uzithandekile Mhlanga kuhlelo lwethu olwen live talk women's round table.
And I'm Praxidus Jeremiah, broadcasting from my home in Upper Marlboro in Maryland.
Yes, PJ, because of COVID-19, yes, we are broadcasting from our homes this Thursday, November the 18th, 2021. Today we'll be looking at COVID-19 and related issues, projects are done by women during this COVID-19. As we see that COVID is affecting almost every aspect of people's lives these days. So women have various programs where they assist each other and their communities. And speaking of COVID-19, the Minister of Health says as of yesterday, there are 133,500 confirmed cases, you know, since the outbreak of the COVID-19 last year, with 128,300 recoveries, PJ.
And there are about 4,699 deaths so far ever since this outbreak, the pandemic came to Zimbabwe in 2020 in March. To date, as you said, there's a total day of 3.5 million people who have been vaccinated against the COVID-19. And this figure also includes about 2.7 million who got their first and second jabs.
Yes.
As it is, yeah.
You can go ahead.
Yeah, as it is, government of Zimbabwe had planned from the onset that it wishes to vaccinate about 10 million people by the end of the year, or 60% of the population, in order to reach the target of herd immunity.
Yes, PJ, and we also realize that there have been 52 new cases reported yesterday alone, and they are all local cases and one death. And we have seen that the ministry is saying that they are preparing all they have to fight this pandemic with various programs being done throughout the country. And talking of women's projects, we see that there are challenges in voter registration programs, there are challenges in securing food for their families, and so forth. So we'll be having some of the experts who look into these issues and tell us what they are doing, including the ordinary women in the communities, on how they are surviving during this COVID-19. Yebo ke kulabo abasanda ukusixhuma namhlanje ke kungulwezi 18, 2021. Luhlelo lethu phela olwansuku lwamaviki wonke olwe Live Talk Women's Round Table. Namhlanje nje siyabe sixoxa ngokuphathelane le COVID-19. Sikhangela njalo lenhlelo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi sikhathi. Phela siyanzelela ukuthi ukokwanele COVID-19 lolu luthinta phose zonke izigaba zempilo yabantu. Ukuthi umuntu uphila njani, uqhuba njani ibhizinis yakhe, uwenzani, konke kungani kuthintekile nge-COVID-19 njengoba phela kulabo lockdown lokunye okuningi-ningi okwenqabela ukuthi amabhizinisi nezinye inhlelo ziqhubeke njengakuqala. Siyabona ukuba sikhuluma nje uhulumende ukuthi ubhubhane lolu selokhe lwaqhamukayo kulabantu abedlula amakhulu ayinkulungwane eyodwa i-133,500 asebahlaselwa yileli gciwane selokhe lwaqhamukayo ngomnyaka odluleyo. Kodwa phakathi kwalabo bakhona phela abasilayo, abaningi labo abaphezu kwayo amakhulu ikhululeli eliyinkulungwane eyodwa i-128,300 abasilayo. Sikuthi bonke labani sibaqambe kuqala bagula, hhayi kuthi-ke kwabhubha abayi-4,600 siyabona njalo ukuthi laba abanye sabahlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula izigidi ezintathu lengxenye yesigidi 3.5 million, ngoba uhulumente uthi bengahlaba bebe baningi kuzenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Sibona njalo ukuthi sokula kwizolo likabula bangamajisane lampili ke abahlaselwe yilo umkhuhlane kwabhubha oyedwa. Yikho ke siyabe sikucubungula namhla, kodwa sizakhangela njalo nokuningi okuphathelane labesifazane, ukuthinta abesifazane ngalesi sikhathi lizezwa ngokuqhubeka ukuthi yikuphi lakuphi, ukuthi baqhuba njani amabhizinisi abo, bakuphikwini okubakhathaza empilweni zabo, banaziphi inhlelo njalo bamelana njani ne-COVID-19 leyi yona esihlasele kangaka. PJ,
tinogamuchirai muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa apo tinoti ngatikurukurei madzimai, Women's Round Table. Nhasi unowu muchirongwa mune ini Praxedes Jeremiah, ndakamirira Marvelous Mhlanganya uye tichange tichibata nyaya dzakatsaukana dzine chekuita nemadzimai, zvingave zvavari kuita munharaunda dzavo, zvine chekuita neCOVID-19, zvine chekuita neupenyu hwavo, kuti vari kurarama zvakaita sei munharaunda dzavari. PaCOVID-19 bazi rezveutano rinotaura iro kuti nezuro pakunodoka kwezuva pane kuZimbabwe vanodarika zviuru zana 133,557 vakawanikwa vaine COVID-19 kubva chirwere ichi chakatanga gore rapera muna March. Asi uwandu hunosanganisira zviuru zana zvinodarika zana zvekare 128,371 vanhu vakarwara neCOVID-19 necoronavirus, asi ndokubva varapwa vakapona. Pakaitawo zvekare zviuru zvinoda kusvika kuzviuru zvishanu 4,699 vakashayika nekuda kwechirwere ichochi cheCOVID-19. Asi hurumende yakabva yatorawo matanho yekuti inge ichibaya vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuchirwere ichochi. Izvizvi kubva pakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni, pakatobayiwa vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nechidimbu 3.5 million, vakavhakisinetwa kubva kuCOVID-19. Asi ndo vakabayiwa majekiseni ese ari maviri, first ne second jab, vanosvika ivo kumamiriyoni anoda kusvikawo matatu 2.7 million. Uyewo hurumende yeZimbabwe yakange yakaronga kuti izvo payakatanga chirongwa ichi chekubaya vanhu majekiseni inge ichizobaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi 10 million pakunosvika kumagumo kwegore rino iri, kana kuti chikamu chinoda kusvika makumi matanhatu 60% vange vakabayiwa nhomba dzese dziri mbiri kubva kusvika pana December wegore rino. Asi izvi hazvina kuzoitika hazvo, nekuti iko zvino izvi kukatarisa uwandu hwevanhu vari kuenda kunobayiwa majekiseni iwaya waderera zvikuru, nekutiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi waderawo. Ameno pamwe nekuuya kwekisimusi negoredzva reholiday vanhu vazhinji vachange vachibva kumativi mana enyika, kana kuti kumativi mana enyika dzese kuti vachiuya kumusha kuKisimusi negore idzva kuzotambira pamwe chete nemhuri, ndipo panowanzova neuwandu hwakawanda hwevanhu vanenge vachitapurirana chirwere ichi checoronavirus. Zvimwe pamwe vanhu vachadzokera kuenda kunobayiwa zvekare mitsara yekuti vabayiwe majekiseni iwaya eCOVID-19. Uyewo izvezvi izvi kutaura kuno, veZimbabwe Council of Churches vari kutosangana kuti vange vachikurukura neongororo yavakaita kuti COVID-19 yakabata bata sei vatendi vanoenda kumachechi echiKristu veZimbabwe Council of Churches kana kuti Christian Church muZimbabwe yakabata bata sei neCOVID-19. Ndozvimwe zvinhu zvatichange tichingokurukura nazvo uyewo tichadaidza madzimai vachange vachitatsanangurira nemararamiro avari kuita muupenyu hwavo. Esitandeni.
Yebo, PJ, siyabonga ke. Lapho ke we'll notice that one of the other issues also affecting women and the youth is the voter registration challenges. They are saying that they cannot easily access the voting centers. Some are saying that because of their marital status, you know, because they've changed their documents, their husband's names and their maiden's names, those politics play into the voter registration exercise because their names will not be showing the names they previously used. And now to revert to the original or change to the new, it causes a challenge. But again, the ZEC says it has a new program beginning next month up to the 21st, where they will be in communities. They actually go to the people in communities so that they can register to vote. PJ, before we get our other guest, we spoke to the election officers for MTC Alliance, Ellen Shiriyetenga, and she's explaining to us here how they are encouraging women, how they are encouraging the youth to register to vote during this ongoing exercise. Because even before ZEC comes, we know that the voter registration is ongoing now. Although people are saying there are very few centers and some they have to travel long distances. Let's see what she has to say.
So we are engaging ama organizations, ama men. Akulala wakanyilane ngendaba zamayu, akanyilane ngendaba zomzungu vota, akanyilane ngendaba zomama, and as far as akanyilane ngendaba zomunity, mobile voter registration day, the affecta womuntu muntu wakhe, ngekelo womuntu muntu wakhe. So lama organizations nawo nazisebenza nawo ukuthi labo ngapha balungisa, bafake ipressure ngapha, participate ipressure. Abakwanisayo abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kudabo-transport khonala.
Ungathini iziphi ingxaki elibhekana lazo masokufika kwabesifazane?
Umama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyathanda ngithi esehadile kunjalo isisongo sesitshintsha kulekuvota zone kuyabe kulebizo lelane lakudala. Kilometer
PJ, we heard from Ellen Shiriyetenga of the MDC Alliance Elections Officer. She's talking about women challenges, not just MDC Alliance, but all women, saying that they are physically unable to walk long distances to register to vote. But as we have said before, ZEC says there is this voter registration blitz that will be that will start early next month up to the 21st, where it will actually go into the community so that people can register to vote. Yes, over to you, PJ.
Apo tange tiri kunzwa Mai Ellen Shiriyetenga, vanova iri director vekubato reMDC Alliance vanoona nezvekuvhota, vange vachitaura apo nerurimi rwendevele, vachitaura nhunta tunzva nhamo nhuna dzavari kusangana nadzo sevanhukadzi, kuti vange vachirejista kuti vange vachinyoresa kuti vange vachizovhota mugore ra2023 musarudzo dziri kuitwa muna 2023. Vari kuti ivo veZEC veZimbabwe Elections Commission vakatanga chirongwa chekukurudzira vanhu vese kuti vange vachinyoresa kuti vange vachiwana kuvhota mugore ra2023, asi vari kusangana nematambudziko akawanda-wanda zvikuru sei kuvanhukadzi, yekuti pamwe vanenge vari kumabasa vanofamba nzendo dzakakura kuti vaende kunenge vachinorejista kuti vange vachivhota, uye zvinovawandira mabasa epamba, mabasa ekuti vange vachishanda nekuti vazongonorejista. Saka ivo sebato vakatotangawo chavo chirongwa chekukurudzirana madzimai ese, zvisingatsvaki kuti ndevebato iroro here kana kuti ndevevasiri vebato iroro, kuti vange vachinorejista kuti vazowanikwa vachizovhota vakawanda mugore ra2023, vasazosangana nenhuna dzekuti vanonzi havana kurejista kunge vachivhota, saka havana kodzero dzekuvhota kuti vavhotere munhu wavanenge vachida kuti ange achivatungamirira munyika yeZimbabwe. Ndanga ndiri kuedza kuti nditsvage mumwe munyarikani wedu anga achizotaura neicho chichirongwa chekuvhota asi nhare dzekuZimbabwe dziri kuramba dzichinetsa asi iko zvino izvi ndina mai maidei Ndlovu vari parunhare varoda kungotitaurirowo nezve matambudziko avasangana nawo muupenyu ivo mai maidei vachatitaurira kuti zvavari chaizvo chaizvo uye nhuna dzavo dzavainadzo dzakamira sei semunhu ari kurarama vari mungazvitaurire mega tokutambirai pachirongwa mai maidei Ndlovu.
Kwaziwai, ndinotenda chaizvo nekunditambira pachirongwa chakanaka kudai chinoita kutiwo zvinenge zvakatiremerawo mukati momwoyo yedu zvino tinorerukirwa nyange zvakarema. Ini ndoitwa ndinonzi mai maidei Ndlovu ndine mhuri yangu asi mukurarama kwangu muupenyu hwangu hwakamira hwakadai ndakuti mudzimai asi handina kutanga ndiri mudzimai ndakatanga ndiri musikana nai asi kuti mukurarama kwangu ndandiri munhu anofarira kunge achidanana nemadzimai inonzi iyoyo pachirungu iyo biosexual asi nokuda kwekodzero dzenyika yedu mutemo wenyika yedu plazi nemumhuri makuriro mararamiro zvinhu zvanga zvakandiomera saka ndiri munhu angachingogara achingoshungurudzika asina zvokuti zvino ndingaite sei asi mukudaro imomo ndakadananawo nevarume sezvinonzi mutemo kuti mukadzi anofanira kuroorwa nemurume ndakadanana nevarume vatatu vakasiyana varume vatatu vakasiyana ivavo ndakaita vana asi mukudaro ikoko aiva mavaa nematambudziko ekungoshungurudzwa nokushungurudzwa svika zvakupera zvakadaro ndogara futi ndoedza futi kumanikidzira ndoona zviri kuramba ndoedza futi vakaita vatatu vadaro ndokataura kuti upenyu hwacho kutondiremera nyika yedu ino yezimbabwe havabvumiri kuti munhukadzi uratidze zvaunonzwa kuti inini ndinofarira zvakati mutemo uripo kuti haubvumirwe so ndakasenge ndichingoendawo kumapuresha gudzo wekutiwo ndizorodze pfungwa dzangu ndisangane nevamwe vanenge vachitakudzana navo uchitaurawo nhuna dzako aiwa ndikasanganawo nevanonge vane nhuna dzakafanana nedzangu asi chisharo mukudaro ipapo zvakare mumhuri futi vakangotanga vakuongorora kuti amai ava mafambiro avo havasinyatsomira zvakanaka ndokubva vavaziziya ini ndobva ndakutya futi zvakare kuti maiwe ndakuzoongororwa kahonu kangu kaya kuti vanenge vachingonyumwa vanenge vachingoona kuti munhu maitiro ake ndokubva ndazodanana futi nemwe murume akazowechifo handi akabva azondipachirwere icho chakai chemazuva anachonzekeiviki saka ndiri kushungurudzika kuti mararamiro kana iwo mafambiro acho unongochingowewe hausi munhu akasununguka nekuti mukodzero dzako chaichizvo munyika yekwedu utaure zvauri usununguko hatina ende wadaro nechirwere ichocho vanhu vanenge vakakuziva vanhu vanenge vakusarisira pasi ende zvinezvi kutonge mumhuri mangu zvakandiremera vakaremerwa neni handina kutambirika zvakanaka mumhuri asi kungoti zvino ndaingoti ndeita sei saka ndodambudziko ratinaro kuti kuti ufare pamwe dai ndakanga ndichiitawo zvandaidawo nemwoyo wangu kuti ndokadadai pamwe ndakasingasangane nematambudziko ya so ndio matambudziko ariko ekuti nyika yekwedu haibvumire kuti tinge tichitsvagawo ichiwo mudzimai unotsvagawo nemudzimai wako saka haya ndizvo zvinhu zviri kundiremerawo nemishonga yedu yekuti uchizotora mishonga yachonawo uiwane mishonga yacho yakakwana ine mishonga yacho yatakapiwa takarwara nemakumbo izvozvi ndito nedambudziko remakumbo anotorwadza nemapirisi achiwai saka ndoyo nhunha dzangu dzandinadzo kuti nyika yekwedu dai yatitiwoto mahuman rights wokuti tiitewo zvakanaka tidanane nevanhu vatinodananawo nawo. abavume tonosungwa zvinotoita ose unogara magarira kadi
pamaka buda muchitaura kuti izvoi zve kuti ndinge ndiri mukurorwa ndichigara nemunhu rumi vakazvitambira sei vemadzisangano emadzimai uye nevemhuri vakazvitambira sei
kumadzisangano edzi vanomirira madzimai tuku ndokwataidzidziswa kodzero dzedu kuti unekodzero yekurarama zvaunoda kunzwa zvaunonzwa mumiri makuti inii ndinoda zvakadai asi kana kukumuru kuko ndiko kwakatooma ndokwakazoita futi kuti majinda vakunge vakunyemwa kutounonuya kamafambiro ake wakunopinda futi mune imwe relationship futi zvakusvika mukutambudzika kudai
asi vakakutsigirai here ko vana vanozviziva here kuti ndo mamiriro akaita zvinhu mumhuri menyu
vana vaka ndakatomira kuti ndivaudze kuti nini ndane chirwere ende kuti uvaudze futi vana kuti ndo mamiriro andakaita panyaya yangu ini ndoda zvakati zvakangorema maringe nemumhuri medu zvakangorema zvinorema kukauti yekwedu yenyika yekwedu zvinonyetsa kuti ungabuda zvakadaro
saka ivo vemasangano akazvimirira ega vari kukubatsirai here kuti muwane kurapwa muwane mishonga iyoyo yeHIV iyoyo yeAIDS vari kukubatsirai here kuti muwane zvakadaro
kutibatsira kwacho havakwanisi kutibatsira kuti vanongotaura kuti mabatsiro ekuti endai muno endai kwakati kuzvipatara zvakati zvino munonyoresa mupihwe mushonga zviri zvo zvatakaita tikapihwa mushonga but mishonga yacho zvinotori inotonetsa imwe mishonga yacho inenge yakatoexpire imwe mishonga yacho inenge ichitokurwadza zvokutoti kuti uzoichinjwa futi panototora nguva chataibatsirika ndechokuti vanenge vachitidzidzisa nokutidzora pfungwa kuti aiwa muri vanhu munorarama muri vanhu kodzero dzenyu dzakadai musatyorerwe kodzero dzenyu ndo mabatsiro avaitiitawo nokuti havana zvavanogona futi zvakanyanya kuenda kutiita nemitemo yekwedu vamiri yekuti hava mitemo yekwedu nyika yekwedu haisi kuremekedza nyikini mahuman rights haitoremekedzi madzimai kwaitoremekedzi zvayo kana
rambai makabata makadaro tichaenderera mberi nehurukuro yedu Sandekile, I've been talking to our guest here, Miss Maidei Ndlovu, who is also a parent. She has been in four marriages so far, but she is bisexual. She was married to men, but it came out that she has got feelings for women, and it didn't augur well with the government of Zimbabwe since they don't recognize gay people, and also her family itself also rejected her because they don't understand this phenomenon. And in her fourth marriage she actually contracted HIV, so she's under medication as it is. So those are some of the problems that she was just highlighting, that life is really very tough for people with HIV, for people that have come out of the closet and said they are bisexual.
Yes, but she says that now is she going out, is she staying with another woman or a man?
She's in a relationship with a woman, but it's under the radar. She cannot come out and have that kind of relationship even to her family. She cannot even tell them that she is in this relationship.
Yebo-ke kuyezwakala PJ lapho-ke besikhuluma-ke lo nkosazana-ke Maidei Ndlovu yena kobesichasisela ngokuthi uphila singathi lobulili obubili abanye bathi butabani
wayithandana ke nabesilisa baba bathathu kodwa akusaphumelelanga umendo wakhe njalo kathesi ulalabo ke abangibo ke sabo ukuthi abayikuzwisisi lokho ukuthi kathi umuntu mhlobo bani oyaba labantu aba oyahlala lowesifazane athi ulemizwa angathandana lowesifazane ngapha ehlezi lowesilisa kodwa siyakubona phela kuyenzakala kwezinye izigaba zelizwe nakwezinye indawo ukuthi abantu bayathandana bengabesilisa bodwa kumbe bangabesifazana bodwa kodwa-ke ele Zimbabwe hhayi kukhanya alikakulungeli lokhu PJ ngakho yikho-ke mhlawumbe elobunzima obungaka hhayi-ke singaqhubeka laye ngisadinga omnye umhlonitshwa olandelayo nxa elokhu ekhona ecinbi
my day kana tichingori nawo wekuti tinge tichikurukura saka imi muri kuita basa rei iko zvino izvi kuti muwane kuzviriritira
iye zvino ndinoshanda
munoona saka iko zvino izvi upenyu hwenyu hwakamira sei pakuti pamakabuda ipapo makugara upenyu hwekugara makawanda musingatauriri vanhu vakawanda kuti ndo zvamuri
ya ndizvo zvandiri hautombotauri hautofari hautotombofari kuti ende ucharamba futi uchaenda kunyange kuzvirongwa zvacho izvozvo hauchaendi wakungozvigarirawo pamba ipapo wakaenda kumabasa ukadzokawo hauna kusununguka even mucommunity chaimo hausununguki
kuti kana dai iko zvino izvi zvakuine COVID-19 kudai muri kurarama sei upenyu hwacho hwakaoma zvakadini huchiwedzerwa necovid-19
zvakatooma necovid iyoyo notinyange mishonga yacho kuti unoitora mishonga yacho mastations mazhinji vakavhara makliniki mazhinji saka wanotofamba futi kutobva iwo kwaunogara kundotonotorera samwe mapirisi acho ende ikoko unenge usitori nekyu yemishonga kuti uwane mishonga yacho pamwe unoenda wozonzi dzokai mangwana unoti vanhu vanenge vane nhamba yevanhu vanenge vatorwa yainenge yakwana saka zvakatoma ende mishonga yacho imwe inenge yakatoexpire
makakwanisa here kuti munge muchipindawo muzvirongwa zvecovid-19 kuti munge muchibayiwa majekiseni
aya takabayiwa majekiseni but urongwa hwokunzi zvakanyanya munyika kwedu yezimbabwe hakuna kunzi unowana chii checovid chaungapiwi chekuti unopiwa kana kudya kana kuti kudii zvii zvakatongooma kwakatongooma saka ndizvokutongozviti unongozviraramirawo unge unobayiwa majekiseni acho iwayo takabayiwa
makakwanisa henyu kubayiwa majekiseni munoona zvakakosha here kuti vanhu vange vachibayiwa majekiseni mungakurudzira vamwe here
ndinokurudzira vanhu zvakanyanya kunyanya fanga ivo vanenge vane chirwere chinenge chedu ichocho vanhu vese vasingatingati zviri sirisi chirwere chedu chose munhu wese ane kodzero yekudzivirirwa onozvidzivirirawo kuti kana zvichinge zvichiuyawo asi zvinogona kuya zvisina simba rakanyanya asi kudzivirira kwakakosha munhu wese ane kodzero yekuti anofanira kunge achibayiwa zvinobatsira zvakanyanya
apo pavanhu pavanobayiwa majekiseni vanobvunzwa mibvunzwa yakawanda wanda here kana kuti unongosvikawo kana wangova mutsara wekuti ubayiwe jekiseni unongobayiwa jekiseni
vanobvunza kuti une maallergies here wotaura ivo ndo vanenge vachiziva sakana vakutobayiwa asi handione kuti pane zvinganyanye kunetsa ipapo ukataura zvaunenge uri then wokubaya but ini rekungori chete rokudzivirira saka harine zvizhinji zvakawandisa asi kana uri maallergies akawandisa unofanira kunge uchivazivisa zvauri kuti ndine maallergies akati 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 handiwirirai nejekiseni rakati 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 so ivo vagonge vachiziva havakumanikidze asi ivo unokuda kuti upenyu hunofanira kunge uchiita se uchizvimiririrawo So unofana kubudo upachena kuti ah nino eh zvakatandwira nenazvo so that ivo vaito vati vakadzekerwa nechinhu chavanenge vachiita pauri.
Saka vamwe vanoti pane ita dambudziko rekuti unoita maside effects uchinge wabayiwa. Imini makasanganawo here nedambudziko rakadaro?
Ini ndakangoita like zvakangofanira kutoka namwana abayiwa zvezvika.
Hansi pane vamwe vakatourayiwa nejekiseni iroro.
Ah, handina kuzvinzwa asi ndikuona inini handina kufa. Ende vemumba vemumhuri womanga vemumbawo nini mai vangu vakurawo nini vangu vakurawo vane mashugawo vakatonobayiwawo asi hapana dambudziko.
Saka madzimai vanenge vachizvishandira vari abusive relationships waya mama mchataura kurudziro iya mungavapa kuti vange vachisungirira kana kuti vabude munhu mutsekwendedza vari vange vachingozviriritira because vazhinji vacho vari mumhuri dzakadaro havana kana chekuti vanozvishandira havana kana mari yavanowana yekuti yekuti vazviriritire. Saka imimi makakwanisa kubuda mumamarriages imomo mukanozvigarira mega izvinezvi muri kushanda kurudziroi yamungapa kune yavo vari mumarelationships ari abusive pari zvino?
Ini ndinoti zvino vanenge vari mabhisi zvakadaro ndokuti dai vatsvaga zvokuita ende sandonyaya kuti handisho kuti dai nyika yekwedu ichionawo mamawelfares ivanhu vakadaro izvi zvinhu zvakadaro kana kuti vanenge vasina vanoshayiwa vaivai vawanike vachipiwawo zvinhu zvokuti vawane vararame nekuti chokwadi zvinhu zvakatongooma vanhu havana havana kana chinhu havana ukasatozikana nehama yako kuti uzviitiri its like sanga ipapo pandanga ndiri mabhisive relationships iwawa hapana akandibvisira mari asinongochingoushingirira uchipa mundikati zvinoti oona maiwe zvanetsa wosvaga woita kuti zvimwe zvo zvingodaro wonotozobvira ndigare wogara futi nevabereki vacho mutoro wacho unenge uchingova uri pamba pevabereki ndopatinenge tiri mazviona ndopanenge uriwo uchibudawo uchingoenda kumabasa uchidzokawo saka ndezvekuti kana vachinge vane maberekiwo kana vokugara navo kana kuti vawanawo kwaita inonzi social welfare inofanira kubatsira vanhu vanotambudzika munyika yekwedu hakuna zvachose kuti ungawane kuti apa vanobatsira vanhu nezvakati zvakafanira nguva iyoyo necovid vati vanhu vaifanira kunge vachipihwawo zvinhu zvokuti ubatsiriko chingwa asi mangovharirwa dhoo mumba imomo vavharirwa dhoo imomo hakuna kuti unowana chingwa hakuna hapana pokufamba saka zvinhu zvakatongooma zvinhu zvakatongooma kuti munhu anenge angoti ndakufiramo ende anotofiramo zvichokwadi kana pasina chokuti anenge achidye anenge achiraremisa sei anotofiramo
vakawanda vakadaro rambai makabata muri ipapo parunhare maizvovo Skandekile my day was just explaining the plight her plight under living under COVID-19 conditions. I asked her if she has been vaccinated, and she says yes, she has been vaccinated, and she sees the goodness of being vaccinated because at least if you become contracted with the coronavirus, you can be able to survive. Besides her condition and other family members' conditions, she was saying she has got other members of her family who are diabetic. She herself is HIV positive, so she takes a medication and it doesn't even have any contra effects because of her taking the the therapy, the HIV therapy, and the vaccination, the COVID-19 vaccination. So that's what she was basically explaining about.
Omega umshani cha wetuge, kwasazana ge my day Ndlovu, yena ge othi uphila lo kutabane ge westela ke lapho ngoshupha abhekana lalo, kukanti kunjalo nje uvele uphila lo negcikwane HIV elibangela umkhuhlane we-AIDS, ubesitshela ke zonke ingxaki abhekane lazo. Yes, lokhu sikhangele lokhu ingxaki esibhekane labesifazana, siyananzelela kathesi ukuthi kunengi okwenzakalayo nge-COVID-19 kanye lohlupho lokutholakala kwamanzi. Njalo lapha ecingweni silo Councillor Sinikiwe Mutanda yena umgcini sihlalo obona ngeziphathelane lempila kahle esingathi nge-chairperson we-health committee kukhansila yakobulawayo ukuthi asichazele ukuthi uqhubeka njani ngomkhuhlane we-COVID-19 labakwenzayo. Siyakwamukela kuhlelo Councillor.
Ngiyabonga Sintani balaleli.
Yebo ke, ungasitshela ukuthi kathethi kahle kahle i-committee yakho kuyini ekwenzayo ngomkhuhlane we-COVID-19 ngegcikwane le-COVID-19? Kuyini elikubonayo? Kuyini i-council ekwenzayo?
Okay, ngiyabonga. Okokuqala engithanda ukukutsho yikuthi njengeBulawayo City Council, ku-health department, silokhe siqhubeka silandelela and sihlonipha amalungelo abantu ukuthi kumele bathole ukujova bendaba yomkhuhlane we-COVID-19. But engithanda ukuthi ngikubeke sobala yikuthi angithi siyazi ukuthi ukuhlaba lokhu ayisikho ukuthi i-force matter, i-voluntary, indlela wena oyakufuna ufizwa ngayo. So engingakutsho yikuthi inani labantu abahlabileyo kakhulu i-second jab azidingani labantu abahlabe i-first jab. Abahlabileyo bokuqala ibinani lakhona and also since we saw Padisila Hushabe from Evantwana and
siyabonga ke umbiko oqatheke kangako. Are you able to again briefly summarize in English okukhulumileyo kulaba bengezwayo ilimi lesiNdebele?
We have noticed that people have been number of people who have we have done their second jab, it's no longer the same as the first jab. The first jab was, the number was a little bit higher compared to the second jab. But as now your city council, we have a program that we're having, which will be looking after especially the elders and the disabled people. We're having again a program which will for dog vaccination. So we're also doing it in comparison with the COVID-19. So we are encouraging the residents from Bulawayo to go and have their jab for the COVID-19. So going, moving around like shops, these police stations, things like that, those areas. Because we have not to realize that most of the clinics there are distant from other areas in the community.
Yes, thank you so much. And you realize that Bulawayo City Council seems to have a problem of water. What's going on now with this COVID-19? How are people able to maintain the health standards that are required under the situation?
Okay, as Bulawayo City Council, I'm sorry, I'll speak on behalf, it's not my community, but as a councillor, we are facing a challenge in Ndlovu. We had a problem with Zesa. There was a little bit of a challenge with Zesa. So, which is making it difficult for Bulawayo City Council to pump water from Nyamaya Ndlovu. So, that is the only problem which we are facing. Yes, Bulawayo, we still have enough water to feed Bulawayo residents. But the problem is because of Zesa, they want effect of the other cables, our Zesa. So, that is the challenge which we are having. So, we have introduced a 74-hour shedding in each and every setback with different, maybe I can say, timetables.
Mm-hmm. But
we promise as a city that if ever everything is being asked with this Zesa, we are going to have water as required as other residents. But also, we have our boreholes, we have our water points, we have and also the water bowser. But we have seen over to as a city during this COVID-19, we need to have still water for the community. So we'll try by all means as a city to supply each and every resident with still water. Especially those areas which don't have borehole water and water points, we'll definitely supply with the water bowser. And also, if we have some gatherings like the funerals, birthday parties and whatsoever, you have to contact your area councillor so that you're being supplied with sea water, the water bowser from the city council. We don't charge anything. We'll definitely deliver the water to your doorstep.
Right, thank you very much. Do stay on the line. We'll come back to you to update us on how women are coping during this COVID-19 concerning the water and other issues. Thank you. PJ.
Apo Sandekile anga ari kutaura na councillor Sinikiwe Mutanda weBulawayo City Council anova vanova ivo vari mukomiti inoona nezveutano health committee muBulawayo City Council vatanga vachitaura ivo nezvekubayiwa kwevanhu majekiseni kuzvidzivirira kucoronavirus. Vakati izvozvi vanotiwo nezvirongwa zvakati kuti zvekukurudzira vanhu madzimai nevana nevemhuri kuti vaende vanobayiwa majekiseni ekuzvidzivirira kucovid-19. Vari kuti chirongwa ichi chiri kubudirira zvikuru, vanhu vakawanda vari kuenda kumakiriniki kunobayiwa. Vakataurawo zvekare nechirongwa chatangwa manje manje chemubatanidzwa wehurumende we bazi rezveutano vakabatana neBulawayo City Council apo vari kutanga kuenda muzvikoro zvakatsaukana munyika kuti vange vachinobaya vana majekiseni vanobvira pamakore egumi nematanhatu ma16 years old zvichienda kumberi vachivabaya majekiseni iwaya. Zvakaonekwa nesangano
rezveutano pasi rose reWorld Health Organization kuti vana vanokwanisawo kunge vachibaiwa. Mucharangarira kuti pakatanga chirongwa chekubaiwa vanhu majekiseni ekuzvidzivirira kuCOVID-19 kwakatanga kubaiwa vanhu vakuru vakura vanova vane makore ekuberekwa anodarika makumi matanhatu nemashanu 65 zvichienda mberi. Ndobva muchikamu chakazotevera chakazoitawo kuti vari pasi pemakore iwaya kusvika kuma40 kuma20 kuma30 vange vachibayiwawo nhomba idzi dzekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Saka iko zvino izvi hurumende yakatotanga chirongwa chekubaya vanhu vane vana vane ma16 years ekuberekwa. Vataurawo zvekare nedambudziko rakatarisana neguta reBulawayo remvura. Vakatizvo zvange zvambonyanya mazuva apera aya nemhaka yekuti panga pachiita mapower outages, magetsi anga achienda. Saka kupomba mvura kumatangi ekunyamendlovu kwanga kwakunetsa, asi zviri kugadzirika zvichienda nekuenda nenguva. Asi vakatorawo matanhu seCity of Bulawayo kuti vange vachipacherera vanhu maboreholes munzvimbo dzakasaukana mumisha inogara vazhinji, uyewo vachisupplya mawater bowsers vachitakura nematanga kuendesera vanhu mvura kuitira kuti vawane kuchengetedza utano hwavo vachigeza maoko zvinodiwa zvese pasi peWHO pamwe chete nezvimirayiro nemitemo yakatarwa nehurumende yekuchengetedza kuti vanhu vasatapurirane chirwere ichi cheCOVID-19. Vatiwo zvekare chimwe chinhu chandaongorora chandanyatsonzwisisa ndechekuti vatiwo kana muchinge maita magungano kana gungano ringava remichato, ringava rebirthday, ringava rekufirwa parufu, munawo mukana wekuti munge muchizivisa council yeguta reBulawayo kuti kuno taita nhamo, saka tichaita gungano, saka tingawane here mvura vanokwanisa kunge vachikubatsirai nemvura nezvimwe zvakadaro.
Yebo ke PJ, ucingo lwakhe lungani luyamhlupha, sizacela ukuthi akhuluma wakhe nje awokugcina singayi kumhlonitshwa wethu unkosazana Maite. Angithi ukhona ecingweni?
Yeshupha chingoripo yeni.
Ye, kurayithi othi siqedise nokhansela Mthandi. Yebo ke sesibuya njalo kuwe khansela, ensukwini sake sakhuluma lawe kulona lolu hlelo sithi ngalesi sikhathi se-COVID-19 abesifazana abantu ezindlini abahlalisani kuhle, lungabe solungcono yini lolu hlupho kumbe lokhe luqhubekela phambili abaluletha kini njengamakhansela?
Okay, ngiyabona. Iqiniso elikhona ukuthi when we talk of GBV ukuhlukumezeka maybe ngemathuba besifazane ezindlini ukuhlalisana kwabantu ezindlini ibangabo ngikhuluma nje ngike ngaba namakhesi ngema-3 days from Monday to Lamtan to withdraw amakhesi ali. Kuba buhlungu ngoba abantu abayenza njalo ngabantu besilisa besikumeza umuntu osazana umuntu akuthandileyo, asithi ngofa abantu abathandileyo splitu white wedding bafana nama-abarin. And if you listen to i-interviews bamayo izinto ezingakwazitheka ukuthi zisolveke, and esikhathini esiningi umama oyabe engakwanisi ukuthi azisebenzele ayebesedephenda ngobaba. So isimo sakhona asikho mnandi kangako, kube sokusika ngathesi le ndaba yokuthi labo omama kathesi bakhona sebefanelise ukuthi bazimele. Last week siye saba ithesi engabomama ababili abachayiweyo ngomama ezindlini, but ayisikho phela ukuthi omama ngeneka banekisi ukuthi balise hlonipho yena njenekazikhona. But ukukhuluma iqiniso yokuthi if sikunazeleka sikukhangela omama bahlukumezeka, omama ngendaba zonalezo zabanzi ngike ngakhuluma ngokuthi amanzi kawakho ngikhuluma ngesikhathi khona amanzi kakhula amagesi kakhula umuntu osegijima kathesi umama uyathayo mama bayarethwa egangeni lapha badinga inkune kuba nama-early marriages ungakhangela ngaphakathi kwesigaba abantwana sebezithwele zisesezikhanya ezenzakale during i-COVID time kuma-lockdown baningi kakhulu so ukuhlukumezeka ezindlini especially when it comes to a girl child nomuntu wesifazane lokhu zisiya phambili and kuba buhlungu ngoba abana ezinye indlela abangazincedisa ngazo ukuthi bazithuthukise kumbe baziphilele and i-special girl child okukhangele ukuthi abesesikole bangasese sezithwele uphesiba lokunye umthwalo okuthi awukhangele layo umthwalo ebazalini bakhe.
Yebo ke ungabathiyela liphi abesifazane umzuzu owodwa nje.
Okay, maybe engingakutsho especially umuntu owesifazane ukuthi kumele sibe wazi amalungelo ethu. Kumele sibe ngabomama abahlukumela phezulu. Kumele umuntu abe ngumama okwanisa ukuthi azisebenzele. Akwanisa ukuyenza imisebenzi yezandla. We don't have to depend nabantu abakubobaba abantu abangobobaba. And it's matter of ukuthi if we are being abused, we need to go and make a report. And then we need to stop this thing. And if we go and report, we go and pay aid with throw amagis of the police camp. We cannot go on doing like this. We need to stand up and fight for our rights. We need to stand up and stress women. We need to make our voices be heard. And the women are the body and the
siyabonga ke lapho sibonge ukhansela Sinikiwe Mutanda weNtumbane yena ungumgcini sihlalo wekomiti yebona ngesiphathelane nokuba kahle ukhanseli yakoBulawayo
pa maminitsi mashomanana iwaya asara tiregai ndidaidze Nainai Day Ndlovu kuti vataurewo mashoko avo ekupedzisira ekukurudzira madzimai vanosanganawo nedambudziko irori rekuti vanenge vachishungurudzwa mudzimba asi vongotsungirira kuti zvinondodini shoko ramungavasiyira maindlovu
shoko randingasiyire madzimai vanenge vachisanganawo nekaita ikoko hazvidi kuti urambe wakagara pamba buda uende kumapressure groups unoendawo kumadzimai kunotaurwawo unodzidziswa nokuti kana wakagara uchirwadziswa kudaro wakagara mumba ndopaunofunga dzakanyanya kuipisa ipapo so naizvozvo kukwanisa kuti ubude uende kumagrupsi emadzimai kwamunodzidziswa kodzero dzenyu kwamunodzidziswa kuti mugone kuzvichengeta nekuchengeta vana nokuti kazhinji kana uchinge uchishungurudzwa mashungurudziro akadaro usina kwokuenda kwokunotaura nhamo iyoyo inopedzisira futi ichinyura muvana inobata vana nokuti vana hauchakwanisa kuvachengeta vanenge wakurwadziswa kwauri kuitwa kwekwe waakupedzera shungu kuvana ofuti vana vanenge vasina chavakatadza zviri zvinhu zvakandibatsirawo izvozvo kuti izvona zvakandiita kuti ndidoo vana vangu ndigone kutarisawo vana vangu ndivape upenyu hwakanaka udzo ndiri mumabhisi relationshipa ndakakwanisa kuti ndiwanisa kunge ndichidzidzisa unzaiwa unodoo vana zvinodai vana vane kodzero dzavo vanodai so its like madzimai tisarambe takangogarawo tsvagawo kwokunotaurira ikoko kumagrupu ikwekwe kumadzimai ikoko ndo kwakatendeka chako kwokunotaura kuti aini dambudziko rangu rakati nokuti Ukango chauro chero mumu muna anga kunzisisi ambo zita bachukule masanga na iyo ayo achiku kurizi yao kinyayi heidi ya Zimbabwe ya kurizi yao msanga na ima zima iyo wakurizi watu woka na maresources ekutu woka na mwema zima ya achinga aitadambu ziko ayendo kwa vari wongu wani chidocho kubatira batifane pavano gumira wazu kwanza kuenda mberi nukuda kukutu wani wasina chichu wasina kana womwe wasina mari saka urumendi ya kwedu ngai peo mari magrupe mazimai mazimai agono kuzvimirira fanika vai vanenge vasina chokuita.
Sure, would like to say thank you to our guest councillor Sinigiwe Mutanda of the health committee at the Bulawayo City Council, and also Ellen Shiretenga, the election officer deputy at the MTC Alliance.
Tinotenda zvikuru ini ndini Praxedes Jeremiah
nami usithandekile Mhlanga sithi sidibane njalo ngolesine oluzayo.